mazira atinoita vamugabe tichiona maitiro avakaita vachitonga nyika kubva 1980 munhu watinoziva sekuti kunyange yake achipushwa nevamwe vanhu asi munhu anokwanisa kuzvimiririra achizoita sarudzo yake pasina kunyanyo da kuzendamira papfungwa dzevamwe asi mamiriro azvakaita iko zvino tinoona kuti vanhu vekwa vari kutsigirawo vamunangagwa tinoona vanhu vakadaro sevaya vanhu vanonzi ndo mahardliners emusangano vanhu vari kutotsigira chaizvo kuti vanhu ngavabve vabuda zvachose mumusangano tikatarisawo kunyange zvavakaita pabumbiro kuvandudza kwavakaita bumbiro ravo remutemo zvinhu zvavakavandudza vachiisa pabumbiro iroro zvinoratidza kuti havasi kutoda kuona munhu anonzi aitsigira maimujuru zvichibva futi tichiona zvakaitika pacongress vanhu vekumashonaland east vachinzi mazita vakaisa kuna vamugabe vamwe vari kuti havasi kufara nawo zvinoratidza zvobva pachena kuti vanhu vekwamunangagwa vanhu vanotoda kushandisa chigandanga chaicho chekuti hanzi wose ari kudivi risiriro ngaabude mumusangano asi nerimwewo divi vamugabe munhu watingati anokwanisa kushandisa izvo zvinoita kuti awane masimba akawanda
asi semaonero enyu munoona mai mujuru vachiramba vari mubato iri here kana kuti vachaomba ravo munozviona sei
kana wapinda mubato rezanupf unongo uri sesi kana urimo mubato vakabuda vanogona kunovharirwa muchitokiti zoita sekunge pane nzira mbiri dzekubuda muzanupf kuti unogona kubuda uchienda nekuhiroshieka kana kuti unobuda uchinanga kuchigurubhi.